Zvichitevera mutemo wePublic Service Commission wekuti vashandi vehurumende vose vanenge vabudirira kuisa mapepa avo ekuda kukwikwidza musarudzo dzemakanzura nekuve nhengo dzeparamende kudare renomination court vanobva vambomira kuve vashandi vehurumende vakawanda vanoti mutemo uyu wakanaka kana ukaitwa nemazvo. Nhengo yeMDC inotungamirwa navanelson Chamisa iri kuda kukwikwidza kuhurungwe central varaffle magunje vanoti mutemo uyu wakanaka sezvo vanhu vasingabire hurumende nguva yavanenge vachitsvaka rutsigiro.
Uri right, because why? Kuna avoida, you know, look, in as much as times we say some people wrong decision, but it's really correct. Because you can't be the headmaster and the contestant in terms of my elections at the same time. When we look at common sense, and that statute, not our decision, at the time of the election period.
Imwe nhengo yeMDCT vaWilson Makanyaire ava vanova murayiridzi uye vachakwikwidza kuhurungwe West vanoti hapana chakaipa pamutemo uyu, asi nguva dzakawanda unoshandisirwa nhengo dzemapato anopikisa, asi nhengo dzebato rezanupf dzichiregedzwa dzakadaro.
Dai uri mutemo unotevedzwa nemapati ese panga pasina chakaipa, but we are talking from experience 2013 chino vanhu vazhinji vezanupf vakapinda vakatozosiya basa vahwina, but tinongonzisiya basa kana 3MDC chete. Dai uri mutemo unotevedzwa nezvotezi hapana chakamboipa kuti munhu ngaambomira basa aende kunokambena. Zvinenge zvakanaka kuti nguva yaamira basa vana vatanganiswa vanenge vachiona mwana wadzidzisa.
Munyori mukuru weboka revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti mutemo uyu wakagara uripo uye haufanirwe kushanda kune dzimwe nhengo uchisiya vamwe.
Chiripo ndechekuti mitemo iyi haifaniri kuitwa introduce ichisarudza vamwe ichisiya vamwe panze. Chikuru ndechekuti hatidi kuti paite katsika keudzvanyiriri.
Asi mumwe mudzidzisi vaBlessing Mandava ava vakambomiswa basa musarudzo dzemuna 2013 vakazodzoswa kwapera makore maviri nechidimbu mushure mekuendesa hurumende kumatare edzimhosva vanoti danho iri rinombunyikidza kodzero dzezvizvarwa.
It's not fair. Munhu wese ane kodzero to vote or be voted for. Hazviite kuti tibva tati munhu haakunovhoterwa tobva tamuvictimiza tobva tamushungurudza tomubvisa whether pay sheet kana kuti kubasa.
Nhengo yezanupf yechegutu West vaDexter Nduna vanotsigira vamandava vachiti mutemo uyu une rusarura uye unotorera zvizvarwa kodzero dzavo dzekuda kuvhoterwa. Vamandava vanoti dai zvaibvira vashandi vaifanirwa kutora mazuva avo ekumbozorora vachitsvaka rutsigiro kwete kumbomiswa basa.
Munhu wese ane madays ake ka. Ko munhu ngangopiwa madays ake onokontesta unotora leave handiti mona.
Musarudzo dzemuna 2013 vamwe vashandi vehurumende vakakwikwidza vakazvimirira mubato rinopikisa reMDCT vanosanganisira vaMenard Paradzai Ushe avo vaive mudzidzisi mudunhu reMashonaland East navaMountain Mukwashi vekuMashonaland Central vakabudiswa basa. Mutemo unoti kana sarudzo dzapera avo vanenge vakunda vanozivisa commission kuti vave nhengo yeparamende vobva vabuda basa zvachose, asi vanenge vakundikana vanonyorera kuti vadzokere pabasa mukati memwedzi mumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.